Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndifungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Ngatitegemari tinoita explore methane gas tiri kunokwane nekuhwandoko. Ngatitegemari tinoita explore gas in the Indian Ocean, Mozambique, and recently in Zimbabwe. So, the second pipeline in Yema Russia is where we are going to be able.
Asiva no piki savanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yocherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muhurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC, hurumende dzedu dzese dzemusadhak dzine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende, hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo. Ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino kuti ndinge ndichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukuvimbisai kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai?
Ndifungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Vamwe vangu vachitiwo Trafigura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichi doma makambani akasiyana sana nemazita andizvo anguti umbowe wowo huri kubva kupi nekuti kana sinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda yainenge ichinzi level playing field yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regai ndikudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubayira. Kune chibage chinobva kumalawi zvinorimwa kumalawi. Hakuna njanji inobva kublantaya kana kuti ulongwe inopinda nemuzambia ichipinda nemuzimbabwe ichienda kubeyira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyoyo inobva lirongwe ichisvika bheyira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyange ndiyo muAfrica muSouthern Africa muSadc region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro nderekuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeescom yanetsa kwakuita ma4-hour power out. Dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa majenerator because chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dremuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kunopane nekuhwange uku. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemarussians chitsuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana marussians ane shungu vadii kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. But havadaro tikozeze chitsotsi matsotsi ari kuhwirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Pozoya vana tisatigura nemarussians vari kuti avari kudya vega kaudawo yedu. Kana vaitavatibatsira seregion ngavaise railway. Kana vaitibatsira seregion ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vari mumapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga reZANU-PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU-PF muzvare Yeukai Simba Negavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaona zvezvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vaSteven Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Riri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navamugabe zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra2008
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waVantu Movement, icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhi yakasukuere kuti vave mutungamiri wenyika, vanotokozo Musipa, vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navamugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisa vachokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika, vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000, asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe $1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaya vanhu vachikota zvoti ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo ari kukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiriri wenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains, nokuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai mhuri yavamugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipembererwa upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona vehukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana wavamugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Vamugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko, vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa, vaDonald Mamboma.
Ndicho hazvina zvamira mushe nokuti ukava empowerment yekutakwa yaunoti empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndiyekuti vanonaka kutana pakanzi yekuti mopuwa mabhora munyogwa mazita moya munzi oya kana youth officer, youth ward officer oya address achimusangana chiita chichi rali ronga matimu haisoiti empowerment yatotaoneza iyo munyogwa mazita zokuti mazita munyogwa mukusika hanenoti munyogwa rungani muchingodzokorwa dzokorwa izei neprogram nemaprojekt atinawo. Youth empowerment inodiwa muZimbabwe ndiyekuti inhasi ivhugwe. Hamungozosimakatava zoti youth empowerment bcause kuti chinoita kuti vataure mashoko avo ndechekubando zvaiti hapana kana basa youth kutambura sekutambura kana pamaindasiri akavhura taito pamakambani akavhura hapana nombozoziva chikotika youth kare katinombozivwa zvokutiwa youth empowerment vana baba vedu aingoshanda mabasa vakashanda nevana vadii vakatodzoka zvikoro vanhu vakatomboshanda yenge vazingambotau kuzokuti youth empowerment sazoti iza kuti vanotovati vari kusindikana bcause youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri ibidhunga atasina technical know-how yekuti munda wake unorimwa sei zvinobatsira chiizvozvo zvinovaona vanhu vakapuwa minda kuti pavo vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti kwai tazomupa munda tazomupa chii
nyokupedzisira vamambom
ndinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voitawo vechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Vanga vari chitaura cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. Mukurangarira vaimboe mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navaTsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7 abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera tichange tine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vamo Richard Tsvangirai, sekuziva kwenyu vaTsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavaTsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vaTsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yekuragoredi yatinayo, murume akange awira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavari nacho asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira kuragoredi yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyanawo hako kune mamwe maprovinsi amwe anogona kupindira kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vaTsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadesk quotas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashonaland East tatuma vamashakada, then kwamutare kumamikaland tatuma vabiti, kumati south tatuma chesna chairman vatabita kumalo, kumach west tatuma vamondwa. So ndo programu yaredu yatinge tinayo. Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavaTsvangirai. Dr. Kanyenze munoraziva mese vakashanda navaTsvangirai vari kuZCCU ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vaChamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvi zvinenge zvakona n'anga Murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani-ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vaPesi Munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuuya kwaanga achiita kunoko kwaasi kuuya mawira ayaita nyaya ndingangoti nyaya yekufu kuno kwako zvisina ndakatangarira, saka tinodikiti manyaya yedhizeri.
Izvi zvinotsigirwa namaimejori Pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa.
Antina zvinongonzo rine kwarakamboaiwa. Kwarakuta kuna vano vechikoro kudidi. Saka dzinguva rinombouya, dzinguva riuya. Chengona kuti ndichingoti mabhazi kuti makobi itumanje katiri fast asi kungoti vanhu manje atenzi takawandisa zvekuti nyangwe tikauya takawanda tikombita kuti hatisi kukwana.
Mushandi wezrupwe muchinoi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera. Vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika.
Nokuti makachema toda mabhazi akati tipei ehurumende tikati aiwa tichaatsvaga. Pari kuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kusouth africa 500 kubelarus 1000
mabhazi ezrupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanzi abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aiita nyaya iyi tabata gweta riri kumirira madzimai aya amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makusoro because vanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora mawond and caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopposa pei. Saka pamasubmissions akakazotaura zvakawanda wanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaintefi havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varikugara kumusha. Akazotaura kuti vane propensity kuita inemiri zvonga because mune chimiri iri volatile zvine zvakawanda wanda zviri kuitika. Saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandiwe mucustody because aitaura mupurisa aiti dakaita demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but charge yavaifesa manje yainge iri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pakuzotaura ipapo madzika azobvumirana nesi kuti haa zvauri kutaura izvi hazvisi kufambirana. akazivati ma accused persons angala po $100 each, and then the matter was remanded to Musua first March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere, munyori mukuru veAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vasungwawo ngo makwenzi. Patabuda kukoti vakati tichavadi, hatichavasungi, ngavaende havo. Kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava, munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati?
Hakungoshungurudza because evidence yapiwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful, hapana kuitika mirizonga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii. Ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana muno kwamutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapiwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge, vanhu ngavavharire. Otherwise, from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero aruzivishi pamwe navaAlan Moyo, zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadic yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
But the charge that I say someone yanga contravention of Section 37 of the Criminal Code. Sagapago Papa Matikazo Sugita Zawaruta or Isaac Sandiran. Agazuati